Magweta vachamisa ataura iwo kuti sarudzo dzakaitwa musi wa 30 chikunguru hatina kufambiswa zvakanaka. Sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro. Vataura vakati ivo pane mapolice station, nzvimbo dzaivhoterwa, dzakanga dzichibuda maresults akafanana dzinokwana kuita idzo 10 nenhanhatu kana kuti 16. Vachireva ivo kuti maresults aibuda kunzvimbo idzodzo anga akafanana kwese, nemamwe arespoiled anga angofanana munzvimbo idzodzo. Zvavati izvo hazvisiri izvo zvinhu zvinoratidza kuti sarudzo idzi dzakaitwa zviri pachena. Vataurawo zvakare vakati ZEC, inova commission inoona nezvesarudzo, yakachinja maresults ivo vasati vakwira kudare, ikazochinja zvakare kaviri nyaya yakwidzwa kudare. Zvinoratidza izvo kuti ZEC haina umboo, haina chokwadi chekuti zvakabuda musarudzo ndezvipi. Saka naizvozvo sarudzo zvakabuda musarudzo zvinofanira kusendekwa parutivi. Magweta ava Munangagwa apindirawo zvakare achiti Magweta avachamisa haana kuunza umboo hwakakwana hunoratidza kuti sarudzo idzi dzakabirirwa. Vachiti ivo havana kuuya nemaV11 forms aisainwa nevamiriri vemapato ose painge papedzwa kuvhotwa. Zvinoratidza izvo kuti Magweta avachamisa haana umboo hunoratidza kuti sarudzo idzi dzakabirirwa. Gweta ranga richimirira commission inoona nezvesarudzo yatiwo zvakare chimwe chinoita kuti sarudzo idzi dzinzi dziri pachokwadi inyaya yekuti ivo secommission ndivo vane magwaro anoratidza zvakabuda musarudzo. Vachamisa havana kuunza umboo kana kuti havana kukumbirawo zvakare kuti paverengwe mavhoti pakare sezvinodiwa pamutemo, kuti vanofanira kuti mavhoti aya averengwe mukati memaawa 48 kana vasiri kugutsikana nezvinenge zvabuda musarudzo.
Thomas, taonawo vaimbove komishina weZEC amai Rita Makarao vachibvunza mubvunzo yakasimba zvikuru. Zvii zvawabata pane zvavanga vachibvunza?
Amai Makarao vanga vachibvunza mibvunzo yakaomarara kune vose vanga vari mudare vachimirira vamunangagwa pamwe nevanga vachimirira vachamisa. Zvandingati zvandaona zvikuru ndezvokuti amai Makarao munhu ari kutevedzera mutemo unobata nyaya dzesarudzo, vakamira pachokwadi. Hongu vamwe vanga vachitiwo amai Makarao vanogona kunge vari munhu ane kudivira akarerekera, sezvo vakambenge vari pachigaro wekomishen inoona nezvesarudzo. Asi mibvunzo yavanga vachibvunza yanga iri mibvunzo yakanangana nekuti chokwadi chinge chichitaurwa mudare.
Tikatarisawo Thomas, vatongi vese pamwe chete vedare iri vari kubata sei nyaya iyi?
Vatongi vedare panga pachinzwikwa nyaya iyi zvikuru sei panga pachitaura Gweta ravachamisa, vanga vachimboedza kuvhiringa-vhiringa pavanga vachitaura nhona dzavo kudare, vachida kuti vange vachitaura nenyaya dzeavari kudaidza kuti matechnical issues ayo anga achinzi mapepa aya haana kusvitswa kudare zviri pamutemo. Asi Magweta aya aramba akatsika madziro achiti akasvitsa magwaro aya zviri pamutemo, sezvo akaenda kudare mukati memazuva 7 akatarwa nemutemo wenyika, uye vakasvitsa mapepa aya kuna sheriff anofanira kunge achizonopa vanofanira kunge vachipindura nyaya yakanga yakwidzwa kudare.
Saka kubva pari zvino tichienda kumberi, zvii zvaakuzoitika? Vanhu votarisira zvipi?
Pari zvino kutaura kwandiri kuita, dare rapedza kunzwa nyaya iyi. Mukuru wevatongi munyika Chief Justice Luke Malava vazivisa kuti vachatura mutongo wavo nemusi wechishanu nenguva dzatu masikati, apo vachange vatarisisa zvose zvataurwa nemagweta avachamisa pamwe nemagweta ava Munangagwa nemagweta ayo anga achimirira veZEC munyaya iyi.
Tinotenda Thomas. Uyu mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anga achitaura ari kuconstitutional court.